taura pamarinda Heroes Eka Muharare vamunangagwa vati pane vanhu vavasina kuda kusoma nemazita vavati vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika vamunangagwa vati nyangwe zvose zviomesei vachakunda muhondo yezveupfumi.
While yesterday the war was fought on the battlefront, the Second Republic is well aware of the machinations of our detractors who are fighting us on the economic front.
Hondo yekutanga yechimurenga takarwira musango nepfuti, asi hondo yechipiri yatiri kurwa iko zvino ndeyeupfumi hwenyika yedu. Tinoziva kuti kune vavengi vari kutirwisa, asi hatifi takasarenda. Ticharamba tichirwa, tichirwira upfumi hwedu nenhaka yedu kusvika takunda vavengi vese.
We will never surrender our economy
Ataura akamirira mhuri yavamabenge vaei mabenge vatenda hurumende nebato rezanu PF nekuvapa chiremerera chepamusoro-soro chegamba renyika.
Your Excellency, Fred Matei Matanga arira apa akava mwana wedu wekwamabenge by birth and by nature, but akazova mwana weZimbabwe yose by calling. Since then, the family and the nation have shared him and his values and principles to Zimbabwe. Naizvozvo, muri kwamavengi, inoda kutenda imi, Your Excellency, your entire government and the ruling party, tinotenda nebasa ramakabata panguva yekurwara kumwana wenu, nebasa rabatwa kubva musi kwaatisiya nokusvika patave nhasi neramangwana remhuri yedu yose. Tinomutendai, Your Excellency. I thank you.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati vanotenderana nemashoko ava munangagwa ekuti magamba anofanira kuremekedzwa.
Chandingangoda kuwedzera kusimira radza pane zvataurwa nemutungamiri wenyika nhasi tiri kunzvimbo yemakuru eNational Heroes Eka kwakuchiga baba vedu retired Brigadier General Mabenge. Mukuru wenyika ativo atsanangurira kuti vamabhenge vanga vari munhu wakabuda munyika inoyi vaine makore mashomashomo makwazvo vachienda kunobatana navakomana navasikana vakasunungura nyika ino. Zvanga zvisina kunyorova, ranga riri basa rakaoma kwazvo, raida ushingi kuti kukunda matambudziko ose aisanganikwa nawo muhondo kurwisana nevapambepfumi varungu verudzi rwechibritish vanga vakapamba nyika ino. Zvinhu zvatinofanira kuramba tichicherechedza kunyange iko zvinotatarisana nezororo remagamba reNational Heroes Day. Tinofanira kucherechedza vakomana nevasikana ava vapenyu nevakazorora nevakasara ikoko vasina kukwanisa kusvika munyika ichipikirwa, nokuti basa ravakakura rakakoshera tose zvisinei nokuti tinobva kune mapato akaita kana kuti tinopinda chechi dzomupoo upi. Takarwirwa tese, tinofanira kucherechedza.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Siziva vati havasi kuona kuremekedzwa kwemagamba iko zvino.
Maita basa isu setripusi tinotungamirwa navachamisa tinoremekedza magamba enyika because we value their contribution to the liberation struggle. Tatinoziva ndechekuti tinofanira kuita a finished and finished business of the democratization project, because panyaya yechimurenga panga pane nyaya yeupfumi, nyaya yekusimudzira vanhu vatema nenyaya yekuti vanhu vatema vaine makodzero ekuvhota. Ndonyaya dzatikuita advance tipedzise basa rakatangwa nemagamba akasiyana kubva kuna Lukaus Masuku, vana Nikita Mangena, vana Chitepo, vana Joshua Mukabwe Nkomo nevamwewo magamba. Takataura setripc kuti August we declare it kuti mwedzi wekucelebrata maheroes, yatinoti the month to celebrate our heroes and heroines of the liberation struggle.
Brigadier Mabenge vaizivikanwa nezita rekuti Comrade Fred Matanga munguva yehondo yechimurenga. Vakaberekwa mugore ra1954 kuzvishavane. Kubva muna 2010 kusvika muna 2014 vaive nhengo yebhodhi rezbc. vakambo waonengwe yebodi reZimbabwe Defence Forces Commission. Vasiya mudzimai amai Rose Jema nevana vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.